ndemera uyo angave nemakore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa aradzikwa muzororo Memorial Park pamberi pechaunga chakanyanya chacho chiri chevanhu vabva kumbare vanhu ava vanosanganisira vatori venhau dzemitambo vane mukurumbira Charles Mabiga Hope Chizuzu Josh Mtali na Rosenthal Mutakati Mabika ati dai ndemera uyo akambotambira chikwata chedynamos achiri mudiki akada kutamba nhabvu kudarika kunyora kwake ingadai achiverengwa pavatambi venhabvu vakaita saGeorge Shire nevamwe vakadaro
ndemdem kana kuti tindo muchinda uyu anga akavenga tendai nekuti nyaya dzake dzanziri dzekungosekesa kana even muofisi imomo maanenge achitaipa story achidini dini anenge achingotaura vanhu vachingoseka saka kumuziya kwenu kubvira kukura kuzosvikira atisiya ndemdem tindo anga ari munhu wevanhu aingoda zvekusekesa
munin'ina watendai vachamu Thomas Ndemera avo vanga vachiona kufambiswa kwekuradzikwa kwemukoma wavo vati zvinhu zvese zvafamba semarongero avanga vakaita tete vemuchakabvu ambuya Elizabeth Chitima ava nemakore makumi masere nemasere ekuberekwa vati varwadzikana zvikuru nekushayika kwemuzukuru wavo tendai
arwadziwa zvakakurusisa nokuti ndiyo vandanda kutenda navo kuti kufa kwangu vachinditakura vachinondiisa kukuradzikairo
ndemera uyo aizivikanwa zvikuru nekuti ndemdem kana kuti blakindo akashaya nemusi wechitatu mangwanani ndemera akashandira mapepanhau akaita sepeople's voice akashandira kuzim papers akashandirawo zvekare daily gazette uye akashandirawo studio 7 yevoice of america semutori wenhau dzemitambo ndemera asiya vana vanomwe nevazukuru vatanhatu ndakamirira studio 7 muharare ndini Michael Kariati.